Nimele zokuthi kubona konke sizayithike ngokuthi awona bakumaphatha nosana le DA ngabe kana minister of home affairs sona tiyangani yakhethe ubera timo yakai kapeni sifambidana nokuthi iwo vanofunge ine zvano vanobva kunze kwenyika sezvakanga nhasi vamiyoni vachitaura vana va minister of home affairs kuti mapemiti ese anofanira kuti akurumidze abude nguva vakatongo vakareba nokuti chimwe chinomedza ndechekuti mapemiti akawanda ngakunga tinoona zvakare kuti vamuchanodzira dzokera kuya kuzvinoti kwavanga vagara vari tanga tichibva nawo kungatosvika pana 2019 munyaya yekuti zvarwa kunze kwesouth africa zvanga zvichinetseka kuti zvoende kuchipatara vasingabatsirwi nekuti vanga vachifanira kuti vabhadhari vasati vaona rubatsiri saka tofunga kuti nyaya iyeye yaakuzotanga zvekare
zvino nekuwanda kwakaita zvizvarwa zvezimbabwe musouth africa zvochiitawo sei kuti ugaro hwazvo hurambe hwakati tsvikiti munyika iyi
zvatinotsotsa ndezvekuti ugaro chaihwo tinoona kuti tichatombonzwa kuti minista vatsva vehome affairs vachaita sei nekuti vana vezimbabwe vanga vagara vachingorarama nematambudziko iwayo asi ranga ranesa zvikuru idambudziko remapepa aya uye pane vanhu vane kodzero dzokuti vashande mapepa abatsire asi vasingachagoni kuendera mberi vachishanda vachiwana zvese zvavanofanira kuwana sekuvhura mabank account nekurinyiwa madrivers license nemapepa emotokari nekuti pese pavanoenda vanenge vachisvika vachinzi kuti aya mapepa enyu akaisa aya ana kugadziriswa
kana muine mazwi amungape zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa mungavakurudzira zvipi panguva ino
chatinokurudzira ndechekuti zvizvarwa zvemuzimbabwe vaya vanga vane masailam vamwe marefugee nekuti pane vakawandawo vari munyaya idzodzo dzemasailam nemarefugee amwe anga atoexpire kuti ngavamutsidzire chero vanga vasina kumudzira nenguva nematambudziko anga aripo nekuti tanzwa minista of home affairs vachitiwo aiwa vachashandira kuti home affairs ishande zviri pamutemo iite zvinhu nekukurumidza kana minista vachitaura chokwadi kuti vachatevedzera mutemo tinoona kuti nyaya yekuti vanhu vagarisa nguva yakareba muno musouth africa ingangochinja iite kuti vanhu vatiwe matomani resident.